You show
my Lord
Makatani Aputo
London.
Nagangana karasika vichifamba murima. Nagangani rimusungwa moyo wangu wakavarwa. Asimishe makandinzwa andakadana zitarenyu. Makandibata noruoko mukandibisa munzira kaipa. Akanga ndiri bofu asiye zvino ndava kuona. Mekani abutwa takasunungura. Mwari wangu mubonesi wangu akanditikinura. Senzi zinoyerera rudo rwake harugumi. Nyasha dzakapfuura dzakandisunungura. Couldn't stand, broken body, broken spirit, couldn't feel my hands. Doctors gave their reports, what said give up, but something in my spirit said look up, look up. Nasha takauya, sekuma kwezuva, takandifekera. Simba izwa moyo, handichachi mangwana, nekutie haripo. Achandi chengeta, kushika kumugumo. Nakanga ndiri bofu, asiye zvino ndava kuona. Nakanga ndakavharirwa, asiye zvino ndakasununguka. Maketani aputwa takasunungura. Mwari wangu muponesi wangu akandidzikinura. Senzi zinoyerera rudo rwake harugumi. Nyasha dzakapfuura dzakandisunungura. Pane munhu wanga akarasika iye zvinowanikwa. Musati Mwari aripo, nyika inoichapfuura sechando richinyangarika. Zuva richaora, mwedzi ucharega kuveneka. Asi Mwari wandinoda, wandakadana kuti ndivimbe naye. Vachava vangu nekusina peri, kubva nyasi kuenda mberi.
Rubendani aputwa takasunungura. Mwari wangu muponesi wangu akandidzikinura. Senzi zinoyerera rudo rwake harugumi.
Nyasha dzakapfuura dzakandisunungura.